A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 2nd, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the rights of women in the workplace and at home. This comes at a time when the world and Zimbabwe are having a campaign, hashtag MeToo, to end sexual harassment of women, where women are urged to speak out about different forms of abuse. What are your views on the issue?
And to join our discussion, we invite you to do that. You can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe china chega chega.
Ole sine lobo mama alobes fazane. Ikola pesilangana kona kule inkundla sithi asihluzeni bomama. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com. Loba njalo ku www.voashona.com. Loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget, we are also live streaming right now on all our Facebook platforms. So join in the conversation. You can please go to VOA Shona Facebook page, VOA Ndebele Facebook page. And if you haven't liked us yet, go ahead and like us now and join in the conversation. Welcome again. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the rights of women in the workplace and at home. This comes at a time when there is a worldwide campaign, and in Zimbabwe as well, hashtag MeToo, to end sexual harassment of women, where women are speaking out about their different forms of abuse. What are your views on the issue, PJ?
And Marv, there are currently various campaigns throughout the world, including Zimbabwe, encouraging women to speak out about the abuse they have faced as a healing process. One such campaign is the hashtag MeToo campaign that has seen mostly women celebrities, including Lupita Nyong'o, sharing about the abuse they faced in Hollywood.
And it's not only Hollywood, PJ. I've also seen some of my friends who are on Facebook who are Zimbabwean actually, you know, carrying that hashtag MeToo, meaning that they've also been abused. So that's what we're going to be looking at today. We're really opening up the lines. We want you to chime in. We want you to come and join us in the conversation. There are, however, also such cases of abuse being faced by women in both the urban areas, PJ, and the rural areas. And that's what we want to look at, that, you know, some of these things that happen, we take them down to culture. I think we discussed earlier on that we have to find a balance between the Western and the Zimbabwean culture.
Yes.
That what do you, you know, label as abuse according to our own culture?
Yes.
And now we're living in the Western world, but, you know, we also practice our Zimbabwean culture. So we are going to be looking at some of those things. Over to you, PJ.
Yes, and there is also in our culture the chiramu part of it that comes into play. And even in public places like the public transportation, where someone is really squeezing you between them and
There's so, nothing you so can many, do. But,
so many things can happen.
Yeah, issues have come in there where people are saying, no, that's abuse.
But that's abuse,
sometimes it's unintended. And like I said earlier on, we have to set certain boundaries around ourselves. Because if you're not taught to speak out as a woman, some things that are actually abusive, you may not recognize them as abuse. Mm-hmm. So those are some of the issues that we're talking about today.
Yes. Sesidibana kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama lapha ke esikhangela khona sihlaziya siphana amacebo ngenhlupho lezangikhathazi ezidibana labo mama empilweni. Lamhlanje sikhuluma ngikhathaze nezangikhathazi esidibana lazo lapho sisemsebenzini lalapho sisezindlini ezokuhlukunyezwa. Kuyini sibili ukuhlukunyezwa kwabesifazane? Ukukhangelelwa phansi, ukungaphiwa inhlonipho njengomama, kungaba kusemsebenzini, kungaba semulini, ikakhulu singakhangela even esikweni lakithi, uzabona ukuthi amasiko ayevele encindezela omama. Abesilisa yibo kumele bakhulume lapho nxa abantu bebuthene owesintwana njengoba ekhulunywa ukuthi ngowesintwana kodwa wena ungusungumama kumbe inxenye usungugogo nginje ngingaka nginje nginje kodwa bakubiza ngokuthi ngowesintwana. Yikho konke khona lokho yikho esikukhangelayo lamhlanje kulo mkhankaso okhona emazweni womhlaba okugoqela khona lapha laseMelika abalingisayo ama-actors kumbe ama-actresses abaseHollywood lapho abasungule umkhankaso nalowo ukuthi hashtag MeToo campaign lapho abakhuluma khona ngeze ngokwabehlelayo bona ngokwabo ebehlukunyizwa emsebenzini ngabanye abesifazane kumbe ngabesilisa. Kuyini sibe sibili ukuhlukunyezwa kowesifazana nxa sikhangele ngasemsebenzini? Yizo izinto esifuna ukuzisikhulume ngazo. Ukudlala ubusibali, baningi sibili ababa labantwana labosibali babo behlukunyezwe. Ukuhlukunyezwa ngezinye indlela ukuthi usibale uyavunyelwa ukuthi akubambe ibele, uyavunyelwa ukuthi akuqabutshe. Konke khona ukuyana kukhokhelela ekuthini lowo usibale abe engohlukunyeziweyo. Ikuphi sibili ukuhlukunyezwa kowesifazana nxa sikhangele esemsebenzini kumbe lasangekhaya lasemulini? Ukuthi no, ikuthi no. Angikufuni lokhu. Owesilisa kumele abekwazi ukuthi yena nxa ngithe no kumele ame khona lapho angayiphambili. Singakaqhubeki ngohlelo lethu wothani sililethele ingxoxo enziwe ngenye intatheli zindaba yethu ye-Studio 7 ekoBulawayo uNompumelelo Moyo labantu labayisifazane bakoBulawayo.
Ela sikhoxe mangazana ukuthi ungabanjwa kuhle kwabomama emsebenzini ngikubona njani kumbe selike la ukubona kwabanye usenzakala?
Yeah, it's just how ukubona usenzakala sibili okunye kumama experience lakhe saba nawo. Okunjengokuba xa kuyukuthi ungumntana omncane ufundile kumbe uyathena kulo bhosi wakho kwesikhathi sihlana lapho kwentwini abangomama babefuna ukuthi betshona bekudyothela phansi. Ungathola ukuthi bayatshona bekwenzela umoya omubi emsebenzini. Abanye bayakufakela nalokufakela ngenxa yokuthi babebona ukuthi wena uyaphumelela kulani. Lokuthi xa ukuthi sakhuluma kubomama kakhulu. Okunye futhi singabantu abangomama kulokuthi siphakamisane. Siyadonselana phansi. Ekutheni nanko ngingumuntu ongumama, ngingumntwana omncane, ngingumntana wakho, ngingunawakho, ngingusisi wakho, akula respect emsebenzini. Ngiyangenzisa ezinye izinto lawo obonayo ukuthi owakho umntwana yekumina. Okunye sihlangana lakho njengabomama kodwa nje labo baba nje ukuthi khona khona ukwehlukanisa kwama-languages. Omunye abevela ngale esiNdebeleni, omunye evela esiShoneni, omunye evela ngaphi. So sisuka singasami ngihambisane ngenxa yokuthi lo laloya befuna ukukhuluma ngeyakhe language, lo laloya bebeliva okwakhe yena akhuliswa ngakho. So kusuka kugcina ungasahlangani ngenxa yakho nokugcina ungasabi nokuzisisana emsebenzini ngenxa yokwehlukana kwelimi lwethu.
Kungalungiswa njani khonokho?
Lokho kungalungisa ngokuthi angazi, kodwa mbona ngathiwa lathi nje njengabantu singafunda ukwazi ama-languages amanye abantu, sifunde njalo ukuthi ukwazi omunye wakho osebenza laye ukuthi hhayi unje unje. So lawo ngendlela lalawo ungami engathi ngathi ikhuluma lokhu lawo ukhulume lokhu, kodwa sizama ukuthi nihlanganisane bezisisane kuze umsebenzi omane.
Sechona edonselwa phansi, sechona ekhitshwa entweni ezingeni, ngakungabuya amaxesha okuthiwa kube nezinto ezokwenza emsebenzini bamvalela phansi. So yikho nje embonayo ngokumindezela kwabomama emsebenzini.
Yeah, those women, they the ladies, they were talking about abuse at work, mm-hmm. especially at workplaces. You can be abused by a male boss or a female boss.
Mm-hmm.
Male bosses, most of the time, they are looking for sexual favors, and you won't get any promotion or any perks that you are supposed to get from work if you say no to their advances.
Mm. And so how are they handling it?
They are saying you just have to say it out. You say out whatever abuses that you are going through, and you should be able to have the
stamina, or you should be able to speak out.
To speak out,
I think maybe abuses. This is the same thing that we're seeing happening here, where they are having this hashtag #MeToo.
Me Too campaign.
To say that don't be afraid to speak out. If you're a woman, don't be afraid to have your voice heard.
Mm-hmm.
But I was watching, actually coincidentally, a video yesterday, Michelle Obama, the former First Lady of America, talking about her as being a mother and a woman. And she was saying she was taught from a young age to be able to speak out
mm-hmm.
when things are right and when they are not right. But I think, you know, going back to culture and trying to have the Western culture and our own traditional culture, maybe now we have to go back to the drawing board to teach our children to speak out.
Mm-hmm.
Especially the young girls.
Yeah, but the fusion is very difficult. Mm-hmm. Fusing culture and way to encourage her mm-hmm. to speak out, they might turn out to be rude to you too. Mothers.
Yes, you're
so
absolutely
you
right.
really have to be very careful and treading very carefully on those issues.
Yes, PJ. Kune avo vachango pinda mchirongwa. Aiwa, nasi tiri kutaura isu pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai, kungave kuri mumabasa kana kudzimba. Asi tiri kunyanyotaura zvedu nasi kumabasa, nekuti tiri kuona imo muno muAmerica, PJ, mune campaign iripo yakatanga ikoko kwa zvakarewa kuHollywood pasi pehashtag yavari kuti ivo Me Too, uko vari kuti ivo madzimai munofanira kuwana izwi renyu, mutaure zvinenge zvichi zvamakatarisana nazvo kana zviri zvekuti wakambunyikidzwa kodzero dzako, uyezve kana wakabatwa chibharo kana kungoitwa zvimwe zvinhu zvaunoona kuti izvi hazvisi kuenderera newe. Ndo zvatiri kutaura. Asi PJ ataurawo pakati asika pachivanhu chedu pane chiya chinonzi chiramu. Pane paunozosvike here kuti aiwa chiramu chinoperera apa? Ndo zvimwe zvatichange tichikurukura nhasi. Nhare dzedu tiri kuvhura mafone line dzedu, tiri kuda kunzwa kwamuri nekuti izuva remadzimai kuti mumbotaurawo zvamuri kusangana nazvo. Saka tichange tiri kutora mafoni akawanda tichinzwa kune nyanzvi uyezve kune misusu imi muri kuti teedzera pangave pari paFacebook kana pa internet kana pai kuti tinzwe kubva kwamuri kana vari paradio ipapo muchidoo kupinda paWhatsApp endai paWhatsApp motumira message mupinde tinzwe zvamuri kutarisana nazvo nyanya madzimai. Ndiri ipapo PJ regaindimbochingamidza vari paFacebook page yedu yeVOA Shona pari zvino. Ndoziva angu tina Trust Simbarashe Mukanya Charandura ari kuti evening makadiko Sikumbuzo Mulalazi anzi hallo Mhlanga and Company. Hallo PJ muri kumhoreswa na Sikumbuzo kunoko. Watson Mugadza ari kuti good evening Mhlanga. Aiwa Mhlanga ari right. Eunice Chamatova hanzi Maneru. Sisi Eunice tichaedza kukufonera itine nhare dzenyu tatombonyora pabepa kuti mufonerwe. Kizita Ngara hanzi happy to see you Praxedes Jeremiah after a long time. Saka mhoresa mukoma Kizita Ngara vari kuti vari kukufarirai apa. Maxwell Dewa hanzi hi. Takawira Manzini ari kubva ati fe tapinda pachirongwa. Henry Ngara hanzi pachipamwe ndofunga vambotiona kune imwe yandaita kuseni yatanga tiri kukurukura nezviri kuitika kuna mukoma Japreza. Tawanda Veremu hanzi zviri sei seiko ikoko tobva tadii paya ndobva tataura nyaya yekumbunyikidzwa kokodzoro dzemadzimai. Henry Ngara ari kuti keeping quiet, not reporting such cases due to fear or trying to protect dignity, promote more sexual harassment. Women must speak out and report such cases to the police. Media must also take part in covering such cases so that we name and shame such criminals. Mukoma Henry Ngara, kana muri kuda kupinda pachirongwa ibva emanyora namba dzenyu mupinde. Nkedisi Dlova ari kuti hi brave manyati hanzi pfe pamadzimai ipapo. Rumbidzai Zainad Nyamayaro hanzi makadiniko tikukwadzisei. I like this. Aiwa sisi rumbidzai kana muri kufarira chirongwa chedu nyorai nhamba mubva mapinda muchirongwa uye vese vari palive feed yedu izvezvi dzvanyai pakanzi share tione takawanda kuitira kuti kana pane madzimaiwo ari kumaFacebook page kwenyu anzwewo zvatichange tichitaura izvozvi. PJ tinenge tine munyarikani wedu wokutanga tina nyara dzai Mashaya Mumbi. Makadiko Miss Mashaya Mumbi?
Yes, my name is Nyara Zoma Shamba. I'm very well, thank you.
I'm ava magona manje mabva maita speak out yataurwa inda abuse stare nyu ipapa.
Hello, Zimbabwe.
Saka sisi nyaradzo muri kuinzwa nyaya iri mudandaro ndinoziva kuti imi munoshanda nevanasikana vechidiki tudzeiwo nezvesangano renyu uyezve mabasa api amuri kuita kuti murambe muchikwenenzvera vanasikana kuti vakwanise ivo kuona kuti aiwa apa ndinenge kodzero dzangu dzaakumbunyikidzwa ndokuti ndiwo madzimai emangwana.
Mazvita yenyu kuva neni pachirongwa chanhasi. Seorganization Tege Life Trust tali tinoshanda nevanasikana tichivadzidzisa ivo kodzero dzavo. Vanasikana vanotanga pamakore anoti 10 zvichiendera kumakore anosvikawo ku24 tichingovabatsira kuti vanzwisise kodzero dzavo kuti dzinomira sei kuti dzimbori chiko dzinonzi kodzero uye zvakamira sei tichitaura nenyaya dzekodzero dzetino kuti dzesexual reproductive health izvozvo zvekuti vakwanise kuva ivo vanova nekwatingativo kuva varidzi vemiri wavo nekukwanisa kuwana zvatingativo maservices kana kuti zvavanode kuzvidzivira muzvirwere nekuzvichengetedza utano hwavo. Tichitaurawo futi nenyaya dzekuti vasambunyikidzwe mudzimba kana kuti matinoti mapublic kana kuti maprivate spaces mudzimba kana kuti pajekerere pane vanhu vakawanda. Saka ndo zvimwezvo zvatinoita tichishanda nevanasikana izvozvo.
Ndiri kuona muri kutaura imi kuti pane zvamunenge muchivadzidzisa vari kuzvitambira sai vanasikana ava?
Vanasikana vari kuzvitambira chaizvo nekuti zvimwe zvacho vamwe vanenge vakatopinda mazviri zvekumbunyikidzwa vamwe vanenge vachingotiwo zvinhuta kwavari. Saka zvinhu zviri kutambirika sitereki tinozvionawo futi tinoshandawo nevakomana nevarume nababa nanamai nekuti tinoona kuti kodzero dzevanasikana hadzikwanisiki kumikwa kana tisiri kushanda kuti nevarume nevanakomana ne vatinoti ma community leaders kana kuti vakuru vemunharaunda. Saka zvosvika kuti kana muchitaura nyaya dzakadai zviveone yatinoti baikini kana kuti vanhu vakawanda vainge vachinzwisisa nezvazvo. Saka tinoona kuti madzimai akawanda vari kuzvinzwisisa, tinoo vana baba nevakomana vari kuzvinzwisisa yekuti vakanga vazvinzwisisa vanotopindawo munharaunda vachitotaura nezvenyaya dzachoni. Tinoo maleaders kana kuti vakuru venharaunda vekuti kana vachinge vazvidzidzisa vanotokwanisa kubatsirawo nharaunda dzavo vachitonga nyaya idzi kana kutodzidzisawo munharaunda. Ndikadao kutaura muenzaniso wevamwe mutungamiriri vatinoti chief mupakami vekuzvishavani vataishanda navo vataiwa nemakore tichishanda navo neumwe wemazvisha takatrena. Saka vakaindira mberi kubatsira nharaunda yavo pakatotanga kudzidzisa vanhu vemunharaunda wamavo kuti vavake dzimba dzakawanda nekuti munharaunda dzedu tinoona kuti dzimwe nguva vanakomana nevanasikana vanongoiswa muimba imwe chete vonzi varare imomo. Saka ishava vakatokwanisa kutoti munharaunda mavo vachibatsira vamwe vanhu nevamwewo kuti vatakatiana munharaunda imomo madzimai nevarume vachibatsirana kuti vadzidzisa nekuti aiwa zvakaipa kuti mwanakomana nemwanasikana varare munzvimbo imwe chete nekuti ndopa zvinotangira ipapo vana vachizongobatwa chibharo. Saka tikuona kuti zvinhu zvinotambirika asi zvinotora nguva hazvingotambi. Panewo vamwe vasingazvinzwisisi. Saka inyaya yekungoti tinofanira kushanda nemunhu wese.
Aiwa batai makadaro sisinyaradzo. Tine mumwe muteereri wedu afo watoda kutaura naye, tozodzoka kwamuri. Halo sisi Stole.
Halo makadi mize.
Aiwa tiri wadi yedu, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Tiri kwamutare.
Ehe, saka titaurewo, muri kunzwa iri mugango iyi nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai, muri kuiona sei, kwakamira sei kwamutare?
Kwamutare kuri raiti, nyaya dzekumbundikidzwa kwemadzimai dziri kuramba dzichienderera mberi. Tichitarisawo magariro atiri kuita mwamutare kuburikidza nenyaya dzevanhukadzi vari kushungurudzwa kunyanya nyanya pabonde nekubatwa zvibharo kuri kuonekwa iri zvinzi imhando yekuenda pamusorosoro. Tikatarisa mutondo rega rega tiri muno mamutare, muri kuonekwa muine vanhukadzi vakaurayiwa vari kubatwa mumasango vachinge vakaurayiwa vakavonotanga varepwa vozourayiwa. Saka handisi kuziva kuti vanhu zvavari kuonawo, tingati vakuru vedu vari kuona zvichiitiko ichikoramba chichingoramba chichibuda mumapepa nhau izvinhau zviri kungoramba zvichibudiswa. Tofunga mukanyatsokutarisa pane pepa rinonzi Manyika Post rinomirira Mutare pepa rinodzinzwa svondo rega rega chishanu chega chega richitarisa nyaya dzinenge dzichiitika munzvimbo mutare. Hapana svondo rinobuda risina munhukadzi akabatwa chibharo akaurayiwa musango. Handizive kuti vakore munharaunda mamutare vakutayawo here vamwewo vanhu vavangakati tingati vanomiririra kodzero dzevanhukadzi kuti pangaiswa yatingati iyo security yakaita sei yekuti tichengetedzwe sevanhukadzi. Unlike vanhu vanozotanga kudaidzira zvakaita mapurisa kuti vakadzi ngavave being those in time. Munoziva kune vamwe vanhu vanopedza basa usi kushanda mabasa kwakasiyana siyana. Vamwe vari kumbundikidzwa vachibva kumabasa vanopedza mabasa achona usiku. Unozonzwa kuti pane munhukadzi akabatwa pabhasi stopa akarepwa akaurayiwa umwe akazobatwa pakati. Saka ndoshiya kuti mapurisa zvavari muno munyika mutare munomo vari kutadza here kuti vangachengetedzawo munharaunda medu. Muvewo muine mapurisa anoshanda usiku vachifamba even mumastreet kana even mumataundi. Handizive kuti takavharitwa here chirongwa chese mapurisa atombonzwa achinzi anoenda panight shift. Saka mapurisa aya kana achiswa panight shift vari kushandira here mumaofisi chete vasingakwanisi kufandawo munharaunda nemudzinzimbo dzakaita semabhasi stop munzvimbo dzakasiyana siyana vachiongororawo nevanhukadzi vanopedzawo mabasa nguva dzimwe kuti kushanda kwemabasa kwakati siyana siyana. Hatisirisi tose tinopedza mabasa nako. Saka zvinhu zviri kutishungurudza tichiongorora kuti vanhukadzi kunyanya ndivo vari kuonekwa vachibatwa zvibharo vachiurayiwa. Saka torega here mabasa pamusaka pekuti hatina vanotichengetedza patinofambawo usiku. Ende zvakafanira kuti munhu ari kubva arwendo nebhazi unogona kungosvika pabhasi stopu uchiburuka usiku. Mabhasi stopu atinoburukira akasiyana ende zvakadai zviri kuitika mutaundi tisingatatotarisi kumaruzevha itori wese. Saka ndizivo kuti hapanawo here mumaitirwo angaitwawo kuti nzvimbo dzakaita sezvizvi zvakaitika sezvizvi zviri kuitika munzvimbo zvivanzo zvichichengetedzwa zvichidzivirirwe njodzi dzakaita saizvozvi dzikanyanya kuonekwa dzichiwandira kuvanhukadzi nekuti zvakadai zviri kuitwa nevanhurume. Saka ndizvikupofandiswa sei?
Aiwa, amai Sera Stole. Tinokutenda ichaizvo, asi ndachida kukubvunza musati maenda zvenyu kuti imi semadzimai munombogara pasi here muchikurukura zvamuri kusangana nazvo, uye zvekuti mungabatsirikana sei panyaya idzodzi dzekumbunyikidzwa
kukodzera.
Nare dzavo PJ dzinenge dzaita zvisiri izvo.
Yeah.
I think we have lost our caller there, but PJ, I had a caller, Sarah Sitole, calling us all the way from Mutare. She's saying that some of the issues that they've seen in her town is that there's been a high incidence of women getting murdered, actually. We'll say allegedly because I haven't proven it, but she's saying the women get murdered after they are raped. So she's saying she's calling on the police to please come in and, you know, look at the situation, because she says there are reports that have been coming out in the Manika Post and other media within Mutare.
Yes. What is we are mlaleli wethu lo kade esecingweni esemtare yenaki ukhuluma ngodaba lokuthi akusiko kuhlukunyezwa kuphela osokusenzakala ikakhulu esigabeni sakhe sona lesesemanikaland edolobheni emtare kanye lasemaphandleni, ukuthi abesifazane bayabanjwa bayadlwengulwa, bathi sebedlenguliwe babe sebebulawa ngoba lo omadlwengula uyabe engafuna ukuthi owesifazane lo angaya emapholiseni akhombele ngomuntu ukuthi ngulo ongidlwengulileyo. Enxenye khona lapho ngumuntu omdlwengulileyo, enxenye umuntu amaziyo ahlala esigabeni lapho ahlala khona. Kodwa ke wathi ngibuyele kunkosazana Nyaratso Mashaya Mombe, siyakwamukela kuhlelo lwethu. Kunjani kona ngapha?
Kunjani? Ai siyatotoba thina sikhona nje.
Yeah. Uyawuzwa umkhankaso lo osuqalisele ngapha ngase Hollywood owe #MeToo campaign, lapho abesifazana abaningi bekhuluma ngezehlakalo okwabehlelayo lapho besemsebenzini, lapho bezihambela kumbe besemaphathini lapho ababe bekhona. Yikho-ke lapha enkundleni yokuzilibazisa eyeFacebook siboneke abeseZimbabwe labo bephuma bephumela egcekeni bekhuluma ukuthi labo sebeke bahlangana lalolu dubu. Wena-ke ulubona njani njengoba usebenza lamantombazane?
Sithi ngibona ngani umuntu ongumama wonke lapho ngani umuntu ongumama wonke lapho emhlabeni laye wake wahlangana lakho. Angithi ma i-campaign le i-MeToo lami ngabhala, baningi ababhalayo lapha eZimbabwe besithi lami kwangenzekala
yini.
Besithi ukuthi omama bayaharaswa emgwaqweni, behamba ezindlini, yonke indawo omama bayaharaswa. So ma sisebenza la mankazana labo siyabe sibathengisela ukuthi lingavumeli abantu belithibe kangaka, likumele lizimelele lodwa, kumele liripote ama-cases angikhona. Kumele ungavumi ukuthi umuntu nganye uyakwazi ukuyenza i-first time, angithi awukwanisi uku-avoid, ungavumeli i-second time ngoba kumele uhambe uye-ripote. Silalela umama lo owemthare okhuluma ukuthi abantu barethwa bebulawa. Kubuhlungu gaya, kubuhlungu. Lami ngiyamjezisa ukuthi yindaba amapholisa ehlukele ukusivikela thina omama, asiqakathekanga yini lapha emhlabeni. Siyakwazi ukuthi lapha eZimbabwe ma emapholisa lama-social labo fani bani befuna ukuthi zenzekele izinto, ukuthi izinto ziyenzakale lapha emhlabeni, lapha eZimbabwe bayaziyenza. And siyakubona lapha eHarare kwakokungcolile. Kwakudisaida one day ukuthi sesifuna ukuthi iHarare kumbeni iBulawayo ibe
ihlanzekile.
So kuyafana labo kubomama ma sebedisayidile ukuthi omama sebeqhakathekile, omama impilo zabo sifuna ukuzivikela, bazakwenza. So sicela lathi ukuthi thina omama lamankazana impilo zethu ziqhakathekile, singabantu sicela ukuthi lisivikele. Amapolisa ayenomsebenzi wakho. Uyayazi ukuthi ma omama beziripoti izindaba ze-domestic violence besitshele ukuthi i-domestic hambani lelungisa, siyalungisani. Ma umuntu esebethiwe then echayiwe, sechayiwe, kumele umthetho usebenze. So sicela ukuthi mama kube yibo aba leader yangithi siyakungathika lapana kuma emapolice no report domestic violence ukungenyuzwa ukuhlangana nokupolisa la oshaya umfazi uza kuthini uyakutshela ukuthi hambanile lungisi angithi so indaba zangkhona zinengi kakhulu akumanga kuhle.
Yeah, kumele siqalise umkhankaso ukuthi women's lives matter. Hashtag women's lives matter.
I think lapho kumele lathi siqalise sesi one night ukuthi women's lives matter and I think it's important. Njoba sesihamba kubo 16 days of activism. Ngiyayithanda leyo hashtag. I
think
sure. Women's lives matter.
Yeah, women's lives matter.
I think it's important. That's yes.
Aiwa icho kwadi icho tiri kunzwa apo matouya nehashtag yakanaka chaizvo yekutiwo women's lives matter nekuti chokwadi madzimai dzimwe dzenguva hatikwanisi kunyatsotaura zvinenge zviri kuitika nekuti mumabasa munowanikwa muchiitika zvakawanda umo asi iwe nyaradzo uri mudzimai uyauya akatangawo uyezve pari zvino uri kutowanikwa iwe uchifambisa esangano rako rega unoita sei kuti vanhu paunoenda uko uchinosanganawo nevarume vanenge vari kuma big jobs waya unozvibata sei
maze ndoda kuti ndichitanga ipapa ndimbotaura kuti inini semudzimai ari kushandawo imomo nditaurire kuti vanhu vezimbabwe domestic violence haina kuti uri leader domestic violence haina kuti uri chii domestic violence inouya kumunhu wese kune iwe mazve uri powered wakadini wakadini chandadzidza nedomestic violence kana kuti neviolence zvayo munhu anongokurova kana kuti anongokuharasa usina kukoka ndizvo haukwanisi kuzvibvitira asi chakakosha ndechekuti kujikaitika first time unoripot so that munhu iyeye azvidze kurodze futi ndokuti tiregedze violence asi tichizvitarisa kwatinoshanda ndikuona kunge nyaya yeviolence zvayo sendemuzimbabwe kana kuti nyaya dzemadzimai zvinhu zviri kutambirika munharaunda medu zvinhu zviri kuita kuti nyaya yevanasikana unotonyatsoona kuti makampani akawanda akuzvikoshesa even makampani akazvimirira kana kuti vatinoti maprofit making aya vakuzvionawo kuti zvakakosha kuti tidini tishande nemadzimai saka zvinhu zviri kugamuchirika zvekuti tikaenda kumakambani titi tibatsireiwo tisapoteiwo tinoona kunge zviri kuitika senge isusu last week takaita program neveeconet wireless zvoza kuti tioda kuti vana vedu tishande nevasikana vadzidzowo zvakawanda nemaopportunities ariko anoenderera life yavo mberi ndichirangarira kuti last week yacho takabva tataura kuti nedomestic takabva taura neviolence iri kusanganikwa nevasikana ipapo pamhepo kana kuti patingati paindaneti saka zvinhu zvetinoona kuti zviri kutambirika asi chinokosha ndechekuti munyika medu zvandanyimbotaura nendevele zvezvo kuti pave nayi tinoti political will ngazvikoteswe nyaya dzemadzimai ngadzikangove nyaya dzinongotaurwa kana tasangana taita political correctness ngationei vanhu vachitoenda musiti vachinogadzirisa nyaya dzemadzimai amai vaya vataura kwamutare vachiti vanhu vakadzi vari kurepwa vachifa ari kupi mapurisa ari kupi masoja takaona musi unoyo vanhu vakatandaniswa masiti vachichenesa harare yati nzembe chena seiko madzimai nevasikana upenyu hwavo husina kukosha sei tichingozotaurwa isusu vavanhu vachida kungofila good upenyu hwemadzimai ngahukoshe munyika medu munomu.
Aiwa imbobatai makadaro. Tine mumwe muteereri wedu westudio 7 regai tiende kwavari. Hallo.
Hallo, makadii henyu?
Tiri wadi, makadii?
Hai, ndiripo zvapi.
Ehe, tipewo mafungiro enyu
about issue yemadzimai.
Ehe.
I understand very much. I'm very sorry. I know kuti ndichawana criticism yakawanda, but wrong way of view yangu. That's how I view the issue. Ndinonzwisisa stere again, I'm 100% against violence against women.
Mm.
But I think our women are just getting too much. Why am I saying so? Ndiri kutaro because ndofunga muna amai vamatanga kutaura navo vanga vachiti vane maprograms avanoita vachidzidzisa vana vasikana about their rights.
Varipo ipapa.
Yeah, it reminds me of what happened, I think, 2 or 3 weeks ago. Pamakaita show yenyu. I think the International Day of the Girl Child. I think she was a 14-year-old girl. Akafo na opa studio like makataura na ye mushi mbunza kuti what's the challenges in your life. I explain aye kuti chinomunesa in life is kuti iye akabva kuchikoro, her brother anenge akagara, and yeah, she's meant to do the house calls and stuff, and she was complaining about that. Okay, no problem. Saka uri kureva here kuti when you grow up iwewe, you are going to become a mother. So after that, when you become a mother, still you're going to complain to your husband. But can angwa those people that your husband must be doing the same job as our kid. That girl, I can be irritated. As I tried to call, but I couldn't get through. I can be irritated. As what? Can I watch it? Did someone ask us? You have to complain. The time I pass, I can't draw. Never know how to she will never
Batei Magadaro, Mkomali. Batei Magadaro, Batei Magadaro, Nyaradzo. Anti uripa phone ipa papa. Imbo pinduro Mkomali, tisataenda kune mwe mtereri weda akamire. Hello? Andifunge kuti Nyaradzo achiripo. Asi Mkomali, tinokutenda ine maonero enyu. Regaitende kune mumwe kola wedu PJ. Titaure na Ellen Chada. Makadi enyu?
Nasina makadi enyu.
Aiwa, atiri wadi muri kupi, sis Ellen?
Ndiri kubaiti bridge.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu nyaya ye kumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai. Muri kuonawo kwakambira sei ikoko kubaiti bridge?
Tichitarisa wakubatwa kunoitwa madzimai.
Ehe.
Ndakatarisa munzvimbo ino yasiri. Problem kunyanya kusangana nayo iki madzimai pakukwira zvinofukasi. Pane vanonzi mahwindi vaya vaya vanenge vachikwidza vanhu mota chiti pindai mune iyi, pindai mune iyi.
Ehe.
Kana uri mudzimai haukwanisi kuti uvarwise kuti aiwa handikuda kupinda imomo ndoda kupinda anobvotanga kushaudha zvekuti vanokutuka nezvemukati zvimwe zvekungatoiti zvekuti vanotokudza kuti ye kana kumba kunotonga kumba kwenyu hatongi panapa pabasa pedu saka unenge iwewo semudzimai unongotona uri munhu adzikisirwa zvekuti hauto unotonyara pane vanhu vatoshaya kuti zvamboita sei mashura here kana kuti chii saka vanhu vanofanira kuti vatinzwisisewo sesemadzimai tinofanira kuti tive nekodzero dzedu tirisekewo patinenge tiri kwete kuita zvinhu zvekuti tinonyadzisirwa just because hatina simba pamusoro pevarume.
Aiwa mataurawo chichemo chenyu semadzimai kuti aiwa mahwindi paipe pavo vanenge vachiti kune vanhu kwirai apa vawanikowo vachikuratidzai ruremekedzo. Aiwa tinokutenda isisi Ellen, nhasi toda kuti titore vanhu vakati wandei, saka tiri kuedza kuti tifonerewo mamwe madzimai ari kunzvimbo dzakasiyana siyana timbonzwa kwavari maita basi. Okay. PJ, we have the
Nyaradzo dzoka.
Yeah, but let's take the callers more. We'll come back to Nyaradzo. But I was just going to tell you that we heard there from one of our callers. She says she's in Bytebridge. And she was saying the biggest issue that she has as a woman is that when she's trying to get onto the combis to travel and do her business, they are the touts. And they will be saying, you know, pushing left, right, and center. She feels that that's abuse towards women and she would like that to stop. But I understand, like you said, Nyaradzo is back. But unfortunately, I wanted to answer our brother Lee, who was on the program. But we'll come back to that issue a little later on. I don't know if you have somebody with you there or you want to greet your Facebook followers.
I would rather we go back to Nyaradzo because still hanging out there. Mr. Lee's question,
yes,
that the women or the girls are becoming too much. Even the little girl that was the 14-year-old girl that we had on the Girl Child Day, International Child Day of the Girl Child, she was saying she's expected to do the same more chores than the boy, the male child, and I was really, I chopped him off if I had my powers to keep him off the air, because what he was saying actually was so offensive. But anyway, we'll
but
give
PJ,
you the,
you know what? No, it's a good thing he came out and said that, because now we understand how some men out there are feeling. Mm-hmm. And, how, you know, this is a mirror of, you know, what other people are feeling right now. So I wish Nyaradzo had been there, because I know she would have a perfect response for him. Because Nyaradzo, just going back, maybe you can answer this one. There's a gentleman who called when your line dropped and he was saying he's very upset because because you, as women activists and young girls activists, you're teaching the girls to have too many rights. Now you're not teaching them how to clean, how to wash pots and how to cook. So she says, who then will want to marry these young girls that you are mentoring?
You are not grooming them.
If you can answer that one.
I was outraged by his, because I was put here. I heard him and I said, wow. First of all, girls are not being trained to be mothers. Because I remember he then said at the end, oh, we're going to marry them. Mm. At the end of the, these girls are not being mothers. Because mm-hmm. that girl, I didn't listen, but from listening from him articulating what that girl said, the girl said, when I come back from school, my brother is seated and he's resting and he's reading. Mm-hmm. And she's busy cleaning and doing all these things and being a mother. So is he saying that women should be relegated to be mothers from the day of birth? Is that what he's trying to say? Our girls should...
Oh, we've lost Nyarazo again. But we have a caller, Juliet Tsongora. Hello, Juliet. We're going to try and call you again, Juliet. I know I spoke to her earlier on, and she really wanted to be. She was excited to be on this program. So, we'd like to hear from her, like what's her view on what's going on, especially regarding women's rights. But it's very interesting that Mukoma Lee came on, because like what Nyari said, it's very important to involve the men. So we have to re-educate our sons, to know the value of them learning what the girls are doing. Because there's nothing wrong with my son knowing how to cook, how to wash clothes, and how to do all the household chores.
Yes.
And then, in fact, he will make a better husband, because he's going to treat his woman with respect, because
with respect,
he knows how to do this stuff.
That's what I do. That's what I do with my children. I've got two girls and two boys.
Mm-hmm.
Whatever the girls do, the boys also must do.
So that's what we are looking at here today. But going back to the issue of...
What in Genise, Omunye Umlaleli, Lai Otena Nanana, Ufungu Kuluma Uti, Gwenzagala, and Iga Kuluma Newsroom, we in Tateli Zindabayen, Umuhlugu Nyezo, as Lalele I Utabao Landelai.
Uhlugu Mezo, Kwabes Fazani, emsebenzini ikakhulu intatheli izindaba kuvamile kakhulu njalo kuyinto ekhathazayo emsebenzini wethu ngoba sithola ukuthi abantwana abaningi abasemakolishini la kuma university ubazibona bengasafisi ukuthi basebenze ema newsroom indaba yokuthi khona bayahlukumezwa njalo bayabesizwa abanye abasebenza khona ngale behlale bekhuluma ngokuhlukunyezwa. Ukuhlukumezwa lokhu kuvame ukuba yokuhlukumezwa ngabantu besilisa becela emacansini bekhuluma into ezingalunganga mayelana ngemizimba yabo bebakhangelela phansi. So yinto engani iyakhathaza kakhulu emanewsroom esifisa ukuthi khona ngabe into le iyalungisiswa ukuze sibone lathi kusiba lokulinganiswa kwamathuba emsebenzini ukuthi abantu besilisa labantu besifazane betholakale besebenza ukufananayo kungela ocindezelweyo, kungela okhangelelwe phansi, kungela ozanikwa umsebenzi ophezulu ngoba yena usesuke wathandana labaphathi bomsebenzi kumbe wayenza okunye okungaqondanga okungahambelani lo msebenzi wakhe. Into engayenziwa ukuthi kuhlukumeza lokhu kungabi khona, mina ngibona ngani kumele kube lemfundiso eqinileyo isukela lapho esifundiswa khona umsebenzi wethu lo kuma colleges la kuma universities, ukuthi kumele vele abantu besifazane abangama journalists kumbe abayizintatheli izindaba babe lesibindi esokutshela obhosi babo kumbe abantu abasebenza laba bangamadoda ukuthi le into asiyifuni, babe ngabantu abazimelayo, babe ngabantu abasebenzayo kulokulinganiswa kwamathuba kungela abanqindizela abanye.
There Mava was a female journalist. She works for the Chronicle. Her name is, I think, if I'm not mistaken, Pamela Shumba. She was saying it happens a lot, especially in the newsrooms, whereby even students in the tertiary colleges, you have to the professors are actually asking favors from female students. Even in the newsroom, in order for you to get a position or to get all the perks and benefits of going even overseas, of getting promotion, you just have to be in the good books with the boss.
Wow. Interesting. We have a caller, Juliet Tsongora. See, Juliet Muripo, ere panare?
Ndiripo.
Ehe, makadiko South Africa.
Awatiri makadiko.
Ai watiri, waditipe iwo pfungwa dzenyu, muri kuinzwa iri mugango iyi. Muri kuonawo nyaya dzekodzero dzemadzimai dzakamira sei kwamuri ikoko?
Nyaya iyi yandifadza zvikuru nekuti inobata isu madzimai. Isu inini sekugara kwandakaita muno South Africa zvandakanyanya kuongorora sesu madzimai. Ndofunga tinoda dzidziso kutanga isu nekuti ndakaona kunge takapa tinopa varume masimba akanyanya kuzvidarika isusu pachedu. Ndisati ndapinda mumudzimba matinoshanda ndobvotarisa tiri kumachechi tinoti kunodiwa kana kuti mutungamiri. Tinoona mutungamiri wechidzimai ane potential, asi isusu madzimai kana kuti tiise mudzimai yeye pachigaro kana pachimwe chinhu tinofila kuti hatikwanise, asi pakanzi murume unoona achivhoterwa kana tine madzimai ichireva kuti tinozvidzikisira isusu tega madzimai. Saka varume navo vanotevera mumashure medu nokuti ndisu takavapa chisimba takanyanya kudaro. Tochipinda kana kuti inini sisi mavelasi ndatora murume wenyu, murume wenyu haana kundiudza kuti ndive mudzimai ndisisi mavelasi. Sisi mavelasi munowanikwa muchiya muchirova inini muchiprotekta murume wenyu. Ipapo madzimai tiri kudzikisirana zvakare, ndikudzoka zvakare kupoindi yangu yekuti madzimai kodzero dzedu kuti dzipinde, kuti tinyatso kusimuka, ngatispikei out tega, titange isusu kuzvimiririra. Ndochidzokera zvakare pavakadzi vakaroorwa vari mudzimba. Ndinoona muno South Africa mune vakadzi vakawanda vanourayiwa kana nemaboyfriends kana nevarume. Hanzi pekutanga ndichitaura nemumwe munhu wandakanga ndichitaurawo ezvekanzera anga achitaurawo kutaura nyaya iyi, hanzi uno munhu kana boyfriend unonzwa achikutaurira kana ndimurume wako achikutaurira kuti one day ndichakuuraya. Asi iwewo unoita sweep it under the carpet, ungoti vakati vachandiuraya, you feel like uri kudiwa nokuti uri kuabhuswa. And at the end unozonzwa munhu ye atourayiwa zvechokwadi. Ende hanzi kana vakadzi vanouraya hatitange nokungonzi boyfriend yakuuraya kana kuti murume akuuraya. The warning inenge iripo, but isisi vakadzi we don't stand up tichitaura kuti no kana kuti this is the no kana kuti zvapera kana kuti you report it kuti zvinge zvapera. Tikapinda mumabasa mari kuda kutaura, inini ndikushanda mumba, unoona ndakashanda several times muno South Africa. Unoona munhu wechikadzi anopa nzvimbo yakakwirira kune murume, pamwe munoshanda nevarume iye mukadziwo anokudzikisira iwewe, pamwe munoshanda pamwe ura garden boy worzi sisi endai munotengera garden boy KFC, imi mozvionera mune chingwa kana kuti mune chikafu chakasarawo. Saka varume havagone kuti paisisi nzvimbo chedu kana isusu vakadzi tichizvidzikisira tega. Ndofunga ndo strong point yangu yekuti if we stay fight this tikatanga tabatana isusu vakadzi nekuti chinhu chinondirwadza ndechekuti like nemawhatsapp anosecurit unoona mwana mudiki achirohwa naamai vane 50 years kuti wakatora murume wangu. Ko waiwo saamai ukatanga wanzwira tsitsi mwanawo kuti baba vagara ne 50 years rakadanana nemwana ane 20 years, hatina here kumirira kodzero dzedu madzimai ipapo? Ndatenda hangu ndofunga ndisati ndakanganwa pana baba vandanzwa vachitaura vachipopota nenyaya yemajuti yemahouse calls.
Aiwa mabva mati jikono, ndandichakubvunzai kuti munonzwa sei nezvataurwa nababa. Tipeiwo pfungwa dzenyu sisi Juliet Tsongora.
Inini pfungwa dzangu ndiri kuona kunge baba ndofunga havasi kunyatsokunzwisisa kuti kana tichiti vana vedu ngavaite zvese. Inini ndine vana vaviri, mukomana nemusikana. Chinoitwa nemusikana nemukomana anoitawo. Kana vari muno vangandishanyira, mumwe achibika muriwo, mumwe achibika sadza, mumwe achiwacha, mumwe achiaina. Ndisinga orit ndombomusiya kumwana musikana wavataura kuti ndiyani anozoda kuroora mwana akadaro. Inini ndakafungawo ndotora mwana wangu mukomana. Zvino achazova baba vakaita sei yokuti tomboti mudzimai wake arwara ziye kamwana mukomana anozoti next time kana kuti mudzimai arwara kana kuti mudzimai akanya mangwana mangwana anotora magirlfriends achiisa mumba naasingokumbira kuti baba vanga vatarisewo kuti nesaidhi remwana mukomana kuti ukasamutsenawo makozi emumba achavawo baba akaita sei mangwana ndoana baba ye vasingagone kana kuzobvisa bhutsu paakanga paanga akagara anenge achingofunga kuti vakadzi ndo vanofanira kuita mudzimai wake paanobuda kana paanorwara anofanira kuita anofanira kuhaya mumwe ini achaitawo baba achaitawo fyuta yakaita sei mukati meupenyu hwake.
Aiwa, apo manyatsotsanangura. Tinokutendai chaizvo, mugare makangotsigira chirongwa chedu chemadzimai.
Aiwa, tinokutsigirai.
Madzvanya here pakanzi shee apo? Dzvanyai pakanzi shee, tione takawanda. Maita basi.
Maita yenyu.
PJ, a very interesting contribution there from Juliet Tsongora in South Africa. She was actually just narrating, and in fact, she answered our last caller, Mr. Lee, who called us and was complaining that we are giving too many, or the women's organizations, rights organizations, are giving too many rights to the young girls.
Women. Yeah.
So she was explaining that for her, raising children should be equal. Mm-hmm. What you do with the boy, you do with the girl. What you do with the girl, you do with the boy for future. So that's what she was just sharing right there. Over to you, PJ.
Yeah. Kuphumeke imiqondo emithathu engiyizwileyo lapha ngabalaleli bethu, ngaba ngumlaleli nalo kumbe owaqala. Ukhulume ngabo windi. Ethena nana bayahlukumeza abesifazane. Usakhumbula amavelas ukuthi kwake kwaba le demonstration yama mini dress. So kuke kwahlukunyezwa owesifazana kumbe untombazana owayigqoke imini dress yakhe. Khonakhona yikuhlukunyezwa owindi akabaphathi kuhle ikakhulu abesifazane. Kwazokhulunywa njalo ngokulwa kwabomama thina ngokwethu. Nxa kuyukuthi uyabe usuthathelwe ijaha lakho kumbe indoda umkakho.
Yeah, she gave a perfect example.
Why usiyalwisana nalo lo munye owesifazane ungayilwisana lendoda yakho ngoba yena nguye umkakho ole 50 years ole 65 years nxa eza kuya data umntana ole 20 years ongangumntana akho I saw abuse yini yona le wena ususiyamchaya futhi umntwana yena lo kulokuthi uyelwisana lo wakho umkakho.
Yeah, very interesting contribution, yeah. APJ.
Kuzoba lomlalelo wesilisa othena nana amantombazana liyabahlomisa ngendlela engayisiyo nxa lizakhuluma ngamalungelo abo kokuphela khona ukhuyana akubakhi ngoba kulomunye untombazana owabuya lapha ole minyaka elishumi lane owabuya ekhuluma esithenana izinto ziyangandela nxa lapho nisiya esikolo ngifika ngekhaya kuyamele ngipheke ngithanyele endlini ngigesi imgano kodwa ke umna wami kumbe umne wethu uyabe hlezi laphana kuthiwa akenzi lutho yena ke lubaba uthi yenana umkazana nalo limhlomisane nxa le ngingafuna ukuthi afundiswe izinto zokwenza ngekhaya. Unkosikazi Julius Tsongora wamphendula wathi wena ke umntana wakho ongumfana umfundisani ukuthi kuyela kusasa abe ngubaba olungileyo.
Yeah, very good there, PJ. Yeah, wanyatso tsanangura chaizvo zvataurwa ipo pano. Asi ndiri kunzwa kuti nyaradzo mashayamombe vadzoka. Nyaradzo nhare dzako nhasi dziri kumboenda dzichidonha. Muripo here panhare apa?
Ndine urombo, kana ndine urombo Zimbabwe, nyaya dzacho dzisaidzi. Zvangu kuri kunaya kuZimbabwe kuHarare kuno kusaka pamwe ndizvozvo kuti
aiwa tinongofara kuti uripo iye zvine zvisaka zvii zvimwe zvamuri kurongawo munyaya idzodzi dzekudzidzisa madzimai nevanasikana vechidiki kuti vakwanise inge kunge vachitaura pamusoro pezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo munguva inotevera iyi.
And pane 16 days of activism yakuda kutouya obviously mune zvirongwa.
So ndani chikangopedza ndichingopa kunonzwira sekutsimira patorwa nemy sister Juliet of South Africa achiansa Lee uyu kuti varume vakaita saLee vari kobhati vari kuita vachipera vashoma kungomuzivisa kuti Lee vakadzi nevarume mazuva ano vanotobatsirana. Haisi duty yemukadzi yekuti ndiye anobika, ndiye anosuka, ndiye anoita sei. Ari kuitwa maduties nemashifts anenge atoripo pambandiye ari kubika. Saka vanakomana vanga vatodzidza vaite mabetter husbands, because vanoita kushusha ivavava. Ndosaka tine mahigh marriage, tine mahigh divorces. Nenyaya yekuti vanakomana vari kutadza kuadjusta to the current zvinhu zviri kuitika. Zvekunzi handi mabasa emadzimai kubika nekusuka nekudidi ndezvakudhara madzimai asati akuenda kubasa nini. Ezvinezvo vanhu vari kubatsirana. And it's not only about kuti mukadzi akarwara. Zvekuti tiri momba imomo ngatibatsiranei, nekuti tirikubatsirana izvi pakunzi mari yachoni. Ndokunhu zvinoita. Ende zvakanguruva zvikonoti rudo runofaya, murume nemukadzi fanenge vachibatsirana vachinzwirana. Saka vanakomana vanasikana ngavapiwe mukana wekudzidza nekuzorora nekuti vazoenda kuchikoro, nekuti zvandanyimbotaura zvezvo havanyore maexamu ekuti wakaita basa vakumba, vanonyorwa examu yekuti wakaverenga here. Then kuendera tichienda panyaya yesixes of activism, tikuramba tingokusha basa, but takangoisa siroyo takaona mahashtags atobuda emazim women's lives matter. I think it's tatokusha iwayaya nekuti mazuva anokaya social media ndandakatara zvangu pachivhitivhiti chenyu pandandambosarapa ndichigara pafacebook penyu pavoice of America, tichiona kuti social media iri kupisa. Ndozvimwe zvo tichange tichiitawo makampeni ana social media sezvo Facebook tichidzidzisana nevanhu tinga kuti tichiitawo maevents anoraisa iyoyo awareness. Tichingoda kukurudzira kuti tikushandawo nevarume, pane varume vari kuzvidzidzisa, pana nababa vanotomirira vanasikana vavo nemadzimai vachiti aiwa kangatibatsiranei zvinhu zvedu zviendeke, rudo rwukupise mudzimbamo zvichienda zvakadaro. Saka tichingobatsana takawanda tichienda takadaro.
Siye ngale ngasesindebeleni kulobo kuliliqoqa kumbe lihlela inhlelo ezithile njengoba sesifike kunyanga kaLwezi lapho okwenziwa khona i 16 days of activism against gender based violence eliqoqeni njalo uphendule lo mbuzo lo obuzwe ngubaba lwana othi yena ye liyabahlomisa kakhulu, liyabanika ama women's rights kakhulu.
Ngiyabonga sithi hayi bengisithi kubhudu lowuli bengisithi okokuqala ngiyabonga ukuthi bakhona obhudu obaba ama-husbands abakuthole ukuthi hayi kuqakathekile ukuthi omama bencedise nxa sikhangele umntwana ongunkazana sisho thina ukuthi akula ngakho ama-exams azo-examine umntwana oyinkazana ukuthi usukwazi ukupheka, usukwazi ukwenza okwendlini. Sitsho ukuthi ma abafana labankazana bencedisana, amankazana lawo athole isikhathi sokuthi ephumule labo bebale amabhuku abo. Njalo masisithi abantu bayenzila, akutho ukuthi umama nguye yedwa kumele enze umsebenzi yenzini. Izinto sezitshintshile, labantu bayasebenza bahamba kumashifts anyithi. So ma umunye wakho sehambe kushift, ma unguwe okhona kudini uza kwenzani? Njengoba usisi uJulete vuzile ukuthi umfazi wakho engahamba uzoba lokho hhayi abantu noma ekhona. So kumele bencedisa nomama labo baba lapho ilove isithando izaphisa khonapho. So sithi omama labo baba kumele bencedisane, izinto sezizatshintsha kudala. Yiko abantu sokunama-deposits amaningi abantu abangafuni ukutshintsha, abangafuni ukutshintsha la abacabanga ukuthi omama yibo kuphela kumele benze konke endlini, ebuye le mali ekufekele kwena uhlezi. Hhayi, izinto sezatshintsha baba, sicela ukuthi sihambe lesikhathi. And masikhangele i-16 days of activism sitsho ukuthi silabo obaba esisebenza labo labo abasapota omama abasapota izinto lezi sizabe sikhuluma lapha kubo-Facebook. Kade ngikhanyela i-Facebook yeni, i-Facebook page yena hayi kuyatshisa lapho, abantu bayashare, abantu bayaxoxa. So yizo those are some of the things sizabe sizenza lapho. Sizabe senza ama-events sibona ukuthi siyenzo ama-hashtags lawana sisiwami okhulumelayo o-women's lives matter la sizabe sigijima lawo, but sizama ukuthi umuntu wonke ethole ukuthi hhayi indaba zabomama zamankazana zikakathekile njalo masikhuluma izinto lezo
asenza kubamba umlomo khona lapho isikhathi sethu asavumi nyaratsi siyabonga kakhulu
there from Nyaradzo Mashaya Mombe of Tali. She was just wrapping up what we've been discussing today. For those that were on the program, we were talking about women's rights, especially the campaign that's currently going on, the hashtag MeToo campaign. So thank you all those that called in and for those that weighed in the program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye here in Washington.
Ngithande ukuthatha leli thuba lokubonga uNomphumelelo Moyo la besifazana akhulume labo sesifikeke ithuba elifanayo ngevikelisayo ngasikhathi sinye. Ngolu Praxitus Jeremiah Oliver Lelisayo.